Shinondo dini, Kabiwa mufaro, Jehova peace maker, Kaziro nderi ne, Shinondo dini, Kabiwa mufaro, Jehova peace maker, Kaziro nderi ne.
Thank you.
Denzi zorera.